ndotsamba yakagamusira kuti vari kuti musatsvaira nekubvise marara ane honye vari kutambire vana panonwirwe mvura. Mamwe marara acho ari panze pepolisi station yavo yematapi polisi. Saka takachamazwa zvikuru kuti kana vachiti musabvise marara vanorevei, kuramba kuti marara abviswe muguta mavagere naivo zvinoshamisa, zvinokatyamadza.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa kuti musaita basa iri?
Vari kuti imimi pamakabvise marara kekupedzisira apa makadisplay bhana ranga rakanyorwa kuti muri organization inonzi 31st July Movement. Saka izvozvo zvegaitori political statement kungonzi munonzi 31st July Movement hamufani kunge muripo. Saka imimi musasaita, chisiyai zvakadaro marara iwayo aripo nekuti muri movement iri politika.
Imiwo muri vezvematongerwo enyika here?
Chekutanga ndechekuti isu tiri vagari vemuZimbabwe uye tiri vagari vemubare vamwe vedu tiri kushanda navo kuite basa iri. Saka tine kodzero, kunyari kuti dai kunyari kuti tanga tiri political movement. Tinoone matishes ezano akapfekwa pamaclean up campaign ana Munangagwa nana Memunangagwa, vanhu vanonga vakapfeke matishes ezano, hapana akambobvunza kuti ndo political movement iyoyo nepolitical statement. Asi hapana kana akambobvunza izvozvo. Chekutanga July 31st movement as political movement is social justice movement. Asi still dai tatinyari political movement, hakuna munhu anofanira kurambidzwa kubvise marara, ende hakuna mutemo wenyika unorambidze vagari venyika iyo yekubvise marara, wedza vari political kana kuti havazi kana ndevechechi, hakuna mutemo unorambidza izvozvo.
Saka matanho apa hamuchatora zvichiitevera danho rashorwa nemapurisa iri?
Isu sevagari veZimbabwe tinongoti aiwa ngatipfuure mberi nebasa rakanaka rekubvise marara. Tarwadziwa zvirwere zviri kunetsa, tiri kugare mumarara netsvina, tiri kuexpose vana kuzvirwere. Saka tichapfuure mberi tichiklina, ende uye tichapfuure mberi nzvimbo dzakasiyana siyana. Tiri kukurudzire vagari venzvimbo dzakasiyana siyana kuti bvisai marara nzvimbo dzenyu. Kana vachisunge munhu wese nekuti mabvisire marara siyai akadaro, tinondozadze majeri.
Saka muchidimbu muri kuti here muchaenderera mberi mangwana kuchenesa matapi nekumatererini kwamaa makakumbira mvumo?
Kongu tinopfuure mberi tobvise marara. Mangwana tinopfuure mberi tobvise marara sekuronga kutanga takaita.
Iwo vari kutaurirai kuti siyirai basa iri kukanzuro yeHarare. Imi nekanzuro muri kushanda mese here?
Isu takakurukura nekanzuro. Nhasi chaiye ndinofanira kutoite hurukuro nekanzuro kuti tione kuti tingabatsirana sei. Asi kanzuro petakataura navo kekutanga vakatiti vangarivhume, dambudziko ratinaro ndirokuti hatina kapasiti yekubvise marara iwayo pari zvino. Saka vaiti ivo havasi kukwanisa zvachose kuzviita. Saka vakati vakaone vanhu vari kutoda kutobatsire basa iroro kana vagari vachikwanisa kuzviita izvozvo, tapota tinotokurudzirai kuti pfuurai mberi muchiita. Saka kana mapurisa akuti sirai kanzuro yevari kuziva kuti iri kuti haisi kukwanisa kuzviita, saka zvinoreva kuti vari kuti marara ngaagara akadaro. Saka izvo ndo zvatiri kuti nhaimi makamboionepewo policing pasi pezuva rino inoti marara ngaagara akadaro pano kuti abviswe nevanhu.